mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina ndira 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vari chiuru chimwe chete chine zana nemakumi maviri nevaviri 1,122. Vari kunze kwenyika vanotumira kuZimbabwe mabhiriyoni 1.6 emadhora ekuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vari chiuru chimwe chete chine zana nemakumi maviri nevaviri 1,122 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevapfumbamwe 19 nezuro. Vanhu mazana matatu 300 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Kubva zvatangidza chirwere ichi dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mana ane makumi maviri nevapfumbamwe 429. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana nemakumi manomwe nevana 174 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichitoverwawo neManicaland ine vanhu zana nemakumi mana nevanomwe 147 vakafa. Manicaland ichitoverwawo neMashonaland West ine vanhu makumi mapfumbamwe nevashanu 95 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezviviri zvine mazana matatu nevana 32,304. Vapora munyika vachiita zviuru makumi maviri nezvitatu zvine mazana matanhatu ane makumi masere nevanomwe 23,687. Vamwe vagari vekuChimanimani vanodarika gumi nevaviri vanonzi vakabatwa nechirwere cheCOVID-19. Izvi zvakaitika mushure mekunge hurumende yati vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi matanhatu vange vambutama misha vachityira kuyeredzwa nemafashanu emvura vadzokere kumisha yavo yekumatende avari kugara kubva muna 2019 apo vakaparadzirwa misha nedutu mupengo recyclone Idai. Vanhu ava vakambotamiswa mushure mekunge dunhu iri rapindazve munzira yemafashanu emvura nedutu mupengo emhepo maviri Tropical Storm Charlene yakaruba muna zvita uye Tropical Storm Eloise mwedzi uno. Hatina kukwanisa kubata sachigaro mubazi rezvekudzivirirwa njodzi kuManicaland kana kuti Civil Protection Committee Chairperson vaEdgars Seenza. Asi tabata mumwe mugari wekuChimanimani kungangu vaPardon Maguta.
Vanhu vakatamiswa misha nekuda kwemafashamu vaigara matende vakaiswa kuSt Patrick's nepamutambara mission. Tiri kuzwa mareports ekuti pakutestwa kwakazoitwawo nyaya dzeCovid wawa ikoko kuna anhu anokwana kuita 11 vakabatwa positive. Zvava zvavhiringa vanhu vakati wandei kuti vana vaCovid vakabva vainayo uno here kana kuti vakabatwa nayo vari munzira kuenda kwaichengetwa kumaevacuation centers kana kuti vakaibatira maevacuation centers umomo here.
Asi vanhu pavanotamiswa misha vachienda kunzvimbo dzekupotera idzi havapiwe here zvikwanisiro kana kuti maPPE?
Zvandakaona pacyclone Charlene maevacuation centers atatinawo munomo 15. papasina zvikwanisiro zvemaPPE kunze kwe one cent ndakaona pakazombopwa vanhu ma mask because papari padhuze nepa clinic yanga iripo zvayo kuti muzhinji mamusina zvikwanisiro ndisingazivi yangu pakuenda kuvakabuda vachiita this time kuti zvikwanisiro zvanga zviriko here asi tungonzwa kuti kwavakaenda koko zvinenge zvazviri nani.
Ko mukufamba nemaduta vanhu hamuna njodzi here?
Njodzi inokwanisa kubuda mukufamba kuti nekuti vaita kurwa nemabhazi mazupu kuhatiyazi kuti akabva akanaka here kana kuti anga asina kunaka uye kuti masenders maaigara macho mamakamira sei.
Ko chii chiri kupa kuti vanhu vakaputsirwa dzimba nemafashamu emvura muna 2019 varambe vachigara mumatende isi tiri kumbodzwawo kuti pane vamwe vari kubatsira zviri kufamba sei semanzwiro amuri kuita?
Nyaya yekugara kwavanhu matende nguva yakareba inyaya iri kutotinetsawo kuti zviri kufamba sei. Zvichiwa hurumende yakavimbisa kuti ichatora nyaya iyo sepriority kana kuti sechinhu chakakosha chaikwanisa kuti tizotanga kuita. Pakava nekufamba kumasoko aibudawo kubudikidza mumapepanhau ehurumende nemuhurumende macho nemuzvivhitivhiti nemumaredhiyo kuti tiri kuwana rubatsiro rwakawanda angava masimendi kuri une mari dzakavawanda dziri kupinda dzokuti vanhu vakasara vasina pekugara nokuda kwedutu mupengo idai vawane pokugara. Asi up to now havanhu vangori mumatende nje patiri kusvika musi wa 15 March vanhu vanenge vanotwa ne 2 years dzakakwana vangori mumatende ende ya zvinorwadza.
Mumwe mugari wekungangu kuchimanimani vapadyo nemaguta vange vari parunhare kuchimanimani kwikare naBlessing Zulu weStudio 7. Guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rakazivisa kuti mari yakapinda munyika kubva kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika yakadarika bhiriyoni imwe chete nemazana matanhatu ezviuru zvemadhora zvemari yekuAmerica mugore rapfuura iri ra2020. Banga iri rinoti mari yakabva kuzvizvarwa zveZimbabwe chete yakadarika zvishoma pabhiriyoni rimwe chete remadhora ekuAmerica kuchitiwo mazana matanhatu ane makumi mana nemanomwe emamiriyoni ane zviuru mazana masere zvemadhora kana kuti US$647.8 million ichitumirwavo kumizinda yedzimwe nyika pamwe nemasangano akazvimirira izvo zvakatsvetsa uwandu hwemari yose pa US$1.647 billion. Mari iyi yakakwira nezvikamu zvinodarika zvishoma makumi mana nezviviri kubva muzana kana zvichienzaniswa nemari yakapinda munyika muna 2019. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuBritain vari nhengo yeZANU-PF Dr. Simba Mavaza vanoti kuwanda kwemari iri kubva kunze uku kunofanirwa kuita kuti hurumende ikoshese zvakanyanya bandiko rezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze mukuvaka upfumi hwenyika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chekutanga ndoda kuti nditi mari kana yakati maremitensi zvakaiswa kumusha nevana vari kunze kwenyika yakatowanda kupfuura yataurwa iyi nekuti kune dzimwe mari dzinotumirwa dzisingaende through mafinancial institutions kuti dzirekodwe. For example, munhu anokuudzai kuti ndine mari yangu iri kuZimbabwe ndipowo mari kuno kuengland, saka zvinoira zviri munhu anenge yangoisa mari kubhengi rekuengland, saka mari iyi haichaverengwa semari yasvika kuZimbabwe nekuti yasvika kuno iyo tora yake iri kuZimbabwe yatengesa chibage yaita sei yatengesa motokari dzake. Itsika iyi haina kunaka, itsika inouraya ikonomi yehurumende zvokuti ngadara vanhu vese vaitumira mari nemachannels aripo ana western union mukuru.com moneygram dai diaspora by now itoro over 5 billion yayakatumira in 1 year. Saka inazawedzi we upload diaspora. Kuti diaspora is another sector which must be taken very seriously nehurumende because true contributor is diaspora to the economy in a very unimaginable way.
Ndanzwa muchisoropodza vasingatumire mari kuburikidza nemikana yakaita sana mukuru nemwe vanongoti ndine mari kumusha ndipei mari kuno. Asika kwokupedzisira Dr. Mavaza, mari iyo inozongoshandiswa muZimbabwe chii chakaipa ipapo?
Chakaipa chekuti mari iri muZimbabwe yawanikwa muZimbabwe nyumba yashanda Zimbabwe. Mari yatengeswa Zimbabwe. Asi muripo wacho atengeswa hauna kupinda Zimbabwe wasara uri kunze kwenyika kwabatanga. Saka Zimbabwe yalosa into foreign currency coming in. Ndikuti mari diaspora ikaita kuiswa yeswa kuchete inogona kucreate majobs, inogona kugadzira infrastructure, inogona kuti nyika yedu iwe nyika yakanaka vanhu vakufarira kugara muzvikavu.
Asi nyaya hombe iri kuchemwa nevana veZimbabwe vari kunze, Dr. Mavhaza, inyaya yekuti kana hurumende ichikwanisa kunge ichivacherechedza kuti vari kusimudzira upfumi hwenyika kuburikidza nemari dzavanotumira, sei isiri kuzovacherechedzawo kuti vakwanise kuvhota vari kunyika dzavari?
Tokona kuona zvizviviri. Nyaya yekuvhota, hurumende yakati iri kuongorora nyaya iyi. Pari kuti vanhu vavhote vari kunze kwenyika haiko decision yehurumende yoga. Mapato anopikisa hurumende anofanirwa kuitawo kama kuita roadmap voravawo vachitokonya hurumende kuti nyaya iyi igoitwawo mareforms iwayo agoitwa. Kana mapato anyarara akangomirira kuti hurumende ivagadzirire nyika, ivagadzirire mavhoti, ivagadzirire pekutonga, vanongora vari kunze. Bato rinopikisa harikopikisa chete, bato rinounzawo nemuono kuti kationyera nepamwe chete vovhota for these laws, voraisawo mamotion
avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chiri kuBritain. Dr. Simba Mavhaza vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutori wenhau Hopewell Chingono akasvika kumba kwake nezuro chitatu manheru mushure mokupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Gweta raChingono vapaida moyo saurombe vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo Chingono achiratidza kuve neutano hwakanaka, pane zvinoitika kumunhu kana achinge ambovharirwa mujeri. Naizvozvo vachaona kuti veChingono achaongororwa nevanachiremba. Chingono akasungwa katatu mumwedzi mitanhatu yapfuura uye anoti haasi kusungirwa kuti pane mhosva yakapara, asi kuti anotaura zvinhu zvisingadiwi nehurumende kuti zvitaurwe kana kuti zvizivikanwe nevanhu. Tabata vasaurombe kuti tinzwe pamire nyaya iyi.
VaChingono vavakumba vakabuditswa nezuro manheru kuno kuZimbabwe kuti vaende kumba mushure mekunge vapiwa peo yavo vakabuda kuChikurubhi kuma 7 usiku kuno kuZimbabwe.
Vakadini havo, vakasimba here?
VaChingono vakasimba sekuziva kwamunogona kunga muchingoitawo kuti kugara muchitirongo kunewo zvakunokuita pautano, nokuti kudya kwemo hakusi kudya kwakajairika uye maconditions asi ivo kusimba, vakasimba VaChingono.
Vanoti nenyaya dziri kuramba dzichiitika kwavari idzi?
VaChingono vanoona kuitika kwenyaya dziri kuitika kwavari sekushushwa kana kuti sekushungurudzwa kwavari kuita nehurumende nokuda kwekuti ivo munhu ari kuexposa corruption. Saka ivo vanoona kuti kusungwa kwavari kuita uku hakusi kusungwa kwekuti vane mhaka dzavari kupara kwete, asi kusungwa kwekuti vari kuita basa rekuexposa corruption muno muZimbabwe.
Chamatarisana nacho ndechipi takatarisa mberi kwatiri kuenda uku?
Kubuda kwavaita uku kubhadhara mari yepasi kwavaita vachine macharges avari kufesa, VaChingono akapiki zvitatu vachisungwa mukati me6 months dzapfuura. Saka vachisine dzimwe mhaka dziri pamberi pedare. Mhaka idzi imwe yacho iri yekuti vari kunzi ivo incited vanhu kuti varatidziri against hurumende. Saka iyi yava mhaka yechipiri yavari kutarisana nayo, asi mukati memhaka yechipiri iyi yavari kupomerwa yekutwita inhau yekuti tiri kuda kuenda nayo kumatare pamusoro, nekuti mukuona miongororo yataita mutemo wakashandiswa kusunga VaChingono, mutemo usingachaexisti mukati menyika yedu yeZimbabwe, mutemo wakabviswa mumabhuku emitemo yemuZimbabwe muno neconstitutional court mugore ra2014. Saka tichi takazvisa pamberi pedare remajistrate court rekaramba maakimeza atata ite kutimtemo ya usisipu saka inyaye kutitawa kuna kuyendesa kumatari pamsuru atinu tarisira kutasha kufumirana ni muono weduwe kutimtemo yu wakapifwa wakapumirana na nekuona kwedi kuku wachungono anungwa sisina mwosa ilipambiri pe matari
mataura kuti asungwa rutatu mukati memwedzi mitanhatu tichitarisa kuramba vachisungwa kwaari kuitwa munoona kuti muchabudirira here munyaya iyi kana maenda kudare rapamusoro
padare rapamusoro tinokarira kuti tinobudirira nekuti tikatarisa zviri kuitika mukati menyaya dzevazhinji kumatare epasi kuri kubva mitongo iyo yakada kutifanani uko takutoziva kuti munhu anosvika ikoko chikumbiro zvese zvaanoita pamberi pedare kana maapplications yese anorambirwa even ekupuwa bill tiri kunopirwa zvinhu izvi kumatare epamusoro ndokwati kuri kunotongwa nyaya zvatinoti dzimwe nguva zviri zvine independence mukati uye nemajudges epamatare epamusoro vari kutonga vasina kutya kwakati kwatiri kuona kunge kuri kuitika kumatare epasi
avo vange vari gweta remutori wenhau Hopewell Chingono vapaida mwoyo saurombe vari parunhare kuHarare nestudio 7 Zuro chitatu bazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika reHomeland Security rakazivisa vanhu muAmerica kuti vachenjerere kuti vanhu vakagumbuka nekusarudzwa kwava Joe Biden semutungamiri wenyika vangangotangidza mhirizhonga sezvakaitika paparamende yeAmerica yeCapitol Hill masvondo matatu apfuura pakafa vanhu vashanu. Bazi reHomeland Security rinoti zvakaitika musi uyu zvinogona kusimbaradza vanhu ava kuti varambe vachikonzera mhirizhonga dzakadai munzvimbo dzakasiyana-siyana muAmerica. Nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano vanoti vanhu ava vakaita masimba pautongi hwevaiva mutungamiri weAmerica vaDonald Trump sezvo vaTrump vakange vasingavatsiuri. Dr. Machekano vanoti hurumende yava Joe Biden ichaona kuti vanhu ava vachamiswa pamberi pematare edzimosva kana vakapunza mutemo.
Ichokwadi kuti izvo kwaburitswa yambiro yekuti vanhu vange vakangwarira nokutarisa kuti kune mamwe mapato evanhu vari kugurumuna vanova vangangoda kukonzera mhirizhonga munzvimbo dzakasiyana-siyana dzeAmerica. Ava magrupu ava vanhu atingangoti matera groups or extremists ndiye muno muAmerica zvizvarwa nevagari muno muAmerica asi avo vanenge vachida kuti varwisana nehurumende maererano nekunyunyuta kwavo kwavanenge vachiita.
Chii chavari kuda vanhu ava?
Ava vanhu ava tingati vazhinji vacho vanhu vaya vekuti vanga vachitarisira kuti dai vaTrump varamba vari pachigaro. Saka mukudyiwa kwavakaitwa uku tinoona kuti vakava nekunyunyuta zvikuru nokuti vaTrump vanenge tingati vanga vachirepresenta mainteresti avo. Kupinda kwaita vaTrump mukutonga nyika ndopataona magrupu awa achitanga kunyanya kubudirira noku vanobuda pachena mumabasa avo avanenge vachiita. Magrupu avo anenge aya atingati ane rusaro rwaganda pakuti vanenge vachinyinyita vachiopoza vanhu vanobva kune dzimwe nyika vanouya muno muAmerica.
So kuona kwenyu munoona kuti zvichienda nyore here kuti hurumende imise zviri kuitwa nevanhu ava?
Maonero angu ndeekuti sezvo zvatinyatsobuda pachena pari zvino kuti izvo ava vanhu ava vane chinangwa chakaita saichocho ndinoona sekuti hurumende ichasimbisa vanobata mutemo vanochengetedza mutemo kuti vange vachikwanisa kudhila nevanhu ava nokuti kukura kwavaita kuti kuenderera mberi kwavaita ndekwekuti panga pasina munhu anoti vanhu ava ngavachengetedzwe vanyatsobekwa shuwa kuti havarambi vachiita mabasa avo sokuti vaTrump vanga vachimasapota avo vanhu ava saka vanga vasinga kwanisi kuti vava tsiure asi ndinoona kuti va Biden hurumende nyowani ichange ichizama kuti ino icha kuti vanhu ava mabasa avo asaenderera mberi.
Nyanzvi mune zvamatongero enyika Dr. Roderick Machekano vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Kuroniko rinoti mapurisa muBulawayo nezuro vakasunga vanhu gumi nevaviri kusanganisira vana vasere vari pakati pemakore gumi nemana nemakore gumi nemanomwe vakange vakaungana pamafaro mumusha wePumula South vachipomerwa mhosva yokutyora mutemo yehurumende yokurwisa kupararira kweCOVID-19. Herald rinoti hurumende yazivisa kuti bazi rayo reLands Agriculture, Water and Rural Settlement rave kuzivikanwa nezita idzva rekuti Lands Agriculture, Fisheries, Water and Rural Resettlement, sezvo hurumende yakaumba rikawedzera bazi rinoona nezveindastiri yehove. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadini ko kumatimana enyika, haiwa tinoimba munofara, tinoimba munochengetwa nenyasha. Nenguva yekorona iyi vedu wenga tinamate, ngatinamate Mwari vatikundise. Ndinoda kutaurawo pamusoro pavamangwana avo vakataura zvinorwadza zvisingabviri zvakabata vanhu vese vakatibata mufunge zvenyu zvinotaura vamangwana, asi mashoko anotaurwa nemunhu mukuru iwayo ane chigaro chepamusoro. Ndinokumbirawo kuti dai zvaibvira zvazvo vamangwana vavamisa basa. Kana vasingadi kuvamisa basa, vamangwana ngavasungwe pamusoro pezvinhu zviri izvozvo. Ngavasungwe kana kuvadzinga mubato, nekuti murume mukuru haafani kutaura mashoko akadari iwayo. Chii chinoshamisira kuti kwai maminista anofa muZimbabwe chete here? Mafa maminista inga nyika zhinji vari kuviga maminista, dzimwe nyika vachitoviga nemapurezidendi. Maminista ari kuvigwa nyika zhinji, kwozoti vemuZimbabwe vanonzi vafa kunzi yatowo mhosva yemadhokta. Ko maminista anokoshei kana akanzi afa? Ivo vanhu vanofawo vasina zvigaro havakoshesi nemhaka yei? Mozoti kwai maminista afirei? Nyika zhinji dziri kungovigawa nemaminista. Vamangwana mutaure semunhu mukuru, tinoda kuti vadzimbe kana vadzimbe basa kana kana kusungwa vamangwana. Pamusoro pezvinhu zviri izvozvo tinokumbira kuti hurumende ngaitogadzirisa chaizvo kuti vamangwana vadzingwe kana kuti vasungwe. Murume mukuru anotaura mashoko akashata kudaro, ndatenda hangu.
Makadiko ana mukoma Jonga, ini ndine 12 Blamozi, ndiri pabhinga rapo. Madzadiwa muZimbabwe kuno tashungurudzwa nevarume vezano ava vakundikana. Takatarisa nyaya yachingono naskala yangave nyaya ingese vanhu mujeri. Taisa izvi kuita mangwana naMugwadi voshungurudza vanhu asi havaiswe mukati. Munhu kutaura chokwadi chingave mhosva here kutsvaka havaiswa mukwati? Tinokumbirawo masangano anoona nezvemunoitika muZimbabwe dai apindurawo vana veZimbabwe tanhonga svose nemuromo.
Ndiri ndinirikutaura ndiri paMozambique panapa. Hama dzangu, zvinhu ngazvigadzirisike muZimbabwe. Makuru avo ndiwo akukonzeresa zvese zviitike izvi. Mari kudya mari kuitika, ndo zviri kuitika muZimbabwe. Nyaya yapati ZANU PF yakaora pati yoyi. Hazvina kunaka zvoro kuita, hazvina kunaka. Isu takatotiza Zimbabwe inyaya yemari, mari haisi kubatika muZimbabwe. Mari munhu akabata yose vanotora ndiyo. Havadi kuti umwe abate yose, asi vanoda kumupa mabhondi. Tiri kuno muMozambique takurotadza kudzoka necoronavhairasi.
Kwaziwai penepeni yeStudio 7 nongomatanonokawante, munofara here? Asi tofara chaisho tiri kuma nguku mchopeki. Tadauta pamusoropa uyo mangwano unotuka wa manesi ni matukuto. Utaasu kuita shakanaka kwa nwawo vezana. Tuti mwara amite shakanaka ni mashoka kwewa. Asini sutoro munu mkuru shasho. Shonezuwa naupa mchunguru waka fumuka. Tawagwa nukutawara shakanasa kuna shakanaka ni wana. Aja ziuzo kuita wana. Watazu wana wakuru. Mane respect wane kere mira kwa wana. Kunta jinuzi kudu kurupe tamusu. Wadogo wakure mingetu wana. Iwo sewa singa shiti shasho. Tatenda hana.
Mangwana na kanaka, mangwana na kanaka wa Shemararo Yesu Studio 7. Lukwa isi mangwana na anu nishiki makadi mbasara kanaka na mtu batia. Natitua nechukumpiro kuna wa mnangaro wakana wa chinzu wa kutidae shaiku na wa ita ukuti. Mutawiru wa waniki mangwana wa wambu toro wa wambu fari wa umu toro ungo nukuda kwa mashuka wakata ura. Mkuti wa chinzu wa kasungiru wa mosa za kadae wa rukuto nyima mabeu. Pamsoro pe mosa za anunzi wakapara zo saka iwo mosa ya wakapara iwo uru kwa zo saka ngawara tize kutonga ukwa kakwe jekere kwecho kwa adi wachubata kinyangu waruma osi mwa mshule mwende wata ura saka fanila sezi wakatoru wana amiku mangwana ndungoti daiwa iti gunira wepa pundono naso kutuwa iguna kuratiza unika kuti mtongo huwa uhumingi uwenye direction saka mungoti dae zaigu na ipapo batibatira wa ipapo nchitu mwuswela uza kanaka nebasara kanaka ramu tibatira zitand net kwa comrade 2023 new government
magadi wa shamarari ya studio 7 inindi net kwa chitowa ndiripa mkopani pa South Africa dinungo daungo tauro pa msorope wakuru wezanu kuti kana wachichikishi zira wanu wachiti musata ura manyepo ukuti ningi aru harisa wanu dakuye zagurewe kana muna asiru kuru wara andite anungo buda jisita urira eja ire kuti sei wanu mchiti ndiru kuru wara ina andisu kuru wara wanu omu o napaswe viti viti
Izo zange ziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei ne Studio 7 isu atina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Vatiriri ve Studio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tinechiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Nekambo kavo the way kunga kona Se zunguwe liya pera Tumbo tarisa shange ziri munauza nasi Vanu vafane chwele che COVID-19 muZimbabwe Vave churu chimwe chete chine zana ne makumi maviri ne waviri 1122 Vari kunze kwenyika vanu tumira ku Zimbabwe Mabirion 1.6 emadora eku Amerika Tashvika kumagumo churongwa chedi chanasi Ivali nesu zekare manero anasi apo chichukupaye zezimwe na huu Ini, njiri chanono kawande, njiri Washington DC ndichiti mosfera zakanaka